Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi-chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi-chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitasurana pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezvoutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevashanu 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mana ane makumi masere nevaviri 4482. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine gumi nezvishanu nemazana mana neumwe 115,401. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane gumi nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 2,713,548. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana manomwe ane gumi nezvinomwe zvine mazana mana ane makumi matatu 1,717,430. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi veProgressive Teachers Union rinoti rakanyorera kuhurumende richikumbira kuti ibatsire varayiridzi nemari yechimbi-chimbi kana kuti rescue package kuti vakwanise kuita basa ravo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti sangano ravo rakagumbuka nekuti hurumende haina kana kumbovapindura. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa pataenda pamhepo. Dr. Shaw vanoti zvakare kubva svondo rapera zvikoro zvizhinji hazvina mvura yekuti vadzidzi nevarayiridzi vashandise.
Savarayiridzi takamirira kuti tiende kuzvikoro. Vana vechikoro vhiki rino vanenge vachienda kuchikoro, asi sevarayiridzi pane zvigozhero zviripo. Hatina mari yokuti tinge tichienda kuzvikoro, uyezve mari yokubhadhara vana vedu, uyezve mari yokuzoti tikwanise kunge tichitsvaga chokudya kusvika panosvika payday.
Majekesera hurumende here dambudziko ramakatarisana naro sevarayiridzi?
Takanyorera hurumende tichikumbira kuti tipewo mari yechimbi-chimbi inonzi pachirungu rescue package kuti tikwanise kubhadharawo maschool fees vana vedu nokuzokwanisawo kushandisa imwe kuenda kuzvikoro kunodzidzisa varayiridzi kumativi mana ese emuZimbabwe, uye zvino kuzonodya. Asi hapana chati chauya kubva kuhurumende. Zvekare muzvikoro kubva vhiki rapera munoratidza kuti zvikoro hazvina kugadzirira kuti zvivhure mvura yokunwa kana kugeza muzvikoro hamuna. Mari dzakapiwa nehurumende kuMinistry of Education hadzasvika kuzvikoro. Zvikwanisiro zvakaita masanitizers, zvakaita mamasks hakusati kwava nazvo. Zvikara muzvikoro, kune zvikoro zviviri zviri kuManicaland, kune vana vakataridza kuti vangangova vane utachiona hweCOVID-19. Pavakatesta vachizoratidza kuti hongu vanahu. Zvinongotaura zvataitaura kuti vanhu vasati vaenda kunoita mawira mombe muzvikoro. Zvinoda kuti vanhu vaongororwe, vangava varairidzwa nevechikoro neancillary staff kuratidza kuti hapanawo angade rane denda recovid. Nokuti kuwana munhu mumwe chete pachikoro zvinoreva kuti vanhu vanozopedzisira vatapurirana vakawanda. Saka chiripo ndechokuti varairidzi kusarivako kuti vabetserwa nehurumende kuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro vacharamba vakagara kudzimba dzavo kusvikira hurumende yazonzva kana kuti yatirimuka ikanzwa chikumbiro chatakasvitsazvo kuti ibatsirewo varayiridzi vakwanise kuenda kuzvikoro. Varayiridzi vacharamba vari kuzvikoro zvavo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavakira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDCO, riri kukurudzira hurumende kuti ishedze musangano nemasangano evanotakura vanhu kuti pakurukurwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa mukutakurwa kwevanhu munyika. Mutungamiri weZUDCO vaFrederick Magura Minga vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichaita nani. Vachiti zvave kuda kuti hurumende igare pasi nemasangano anomirira vanotakura vanhu nemakanzura kuti pawanikwe nzira yekugadzirisa nyaya iyi. VaMagura Minga vanoti hurumende inofanirwa kuudza vakuru vekambani yeZUDCO kuti vashande zvakanaka nevamwe vanotakura vanhu, vachiti haisi nyaya yekutenga mabhazi matsva mazhinji asi yekuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa uye kutsvaka nzira yekurerutsira vanhu. Tatadza kubata mutauriri webhazi rezvekutakurwa kwezvinhu injinia Tedius Chinyanga uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yange isati yapindurwa. VaMagura Minga vanoti hurumende pamwe nekambani yeZUDCO vanofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nokukurumidza.
Seboroka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe, tiri kushushikana zvikuru nekutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe Transport. Vanhu vanoenda kumabasa, transport yekuendesa mangwanani hapana, transport yekuendesa kubasa usiku hapana, kune manight shift. Transport yekudzokesa zvakare kubva kubasa hakuna. Zvine izvi zvaane nguva zvichikuitika. Ndingati taakuda kusvika makore mairi akuda kutokwana vanhu vachitambudzika transport.
Zviri kukonzerwa nei izvi?
Ndingangoti kubvira pakatorwa danho rekuti ZUDCO itakure yega, vanhu vari kungotambudzika transport. Transport iri kushayikwa even nemasikati. Zvinomboita ngo zviri kufamba kana vanhu vasiri kufamba, but tikatarisa mamiriro azvinozoita vanhu vaakudzokera kumba kana kuti kubvira kumahwani, vanhu vari kutambudzika transport. Kuna na Bulawayo zvinongori zvimwe chete, kuna na Masvingo zvinongori zvimwe chete, kuna na Mutare zvinongori zvimwe chete, muna na Gweru zvinongori zvimwe chete.
Sekuona kwenyu chiko chinombonetsa apa VaMagura Minga?
Nyaya iri kunetsa apa ndeyekuti ZUDCO kuti idaidze maoperators akawanda zvinonetsa, nekuti kubvumiranwa kwakaitwa kuZUDCO hakuna kubata mativi ose, hakuna kugutsa varidzi vedzimotokari. Isu tanga tichifunga kuti sezvo ZUDCO isina mabhazi inokwanisawo kurereka musoro, nekuti tikatarisa izvino mari iri kuwanikwa nevaridzi vemabhazi nevaridzi vemakombi kuZUDCO imari inokatyamadza zvikuru, inorwadza kuti zvinhu izvozvo zvingaitike here pasi rino.
Saka munotii nenyaya iyi? Munotii kuhurumende?
Tingoti isusu ZUDCO dai yashanda nevamwe mune zvakanaka. Hatina mbovenga ZUDCO izvi, asi tiri kuti ZUDCO mawira yavo yaichidzinga vamwe, yavo yaichiti ndini chete ndinotakura, yavo yaichiti ezvino pane kakutaurwa karipo kekuti even nekumusha kumamisha nekumaindastri ZUDCO ndo yakufanira kunge ichiita. Saka zvinhu zvakabata mukati meino nyika zvatiri kukumbira kuti isusu dai zvagarirwa pasi, Ministry of Local Government nemakanzuru edu togara pasi Takati ni maassociation akanga ariko akaita sana chovamba yonana bupta kublawa. Munana Harare, munana Sudak, munana Gako. Tirikutarira kuti tigare pasi pamwe chete tigadzire transport inogamushirika mukati menyika. Vanhu vange vari muma organization. Organization yega yega kana kuti bato rega rega, boka rega rega roona kuti vanhu varo vari kutakura vanhu sei. Vanhu vobvumirana kuti vanhu vanotakurwa nemari. Ndio mari inenge ichitakurwa nyika yese. Vanhu vobvumirana kuti pendi ye motokari dzinofamba mublawayo, dzinofamba muHarare, dzinofamba mumashungu, dzinofamba mamutare, dzinge dzine mapendi akasiyana siyana, makala. Saka tiri kutarisa isusu kuti zvinhu izvozvo zvikange zvauya, transport yedu inonaka. Vamwe varikufungidzira kuti tikangoramba tichingotenga mabhazi kunze, pane chinobuda. Hapana chinobuda, nekuti haisi nyaya yekutenga mabhazi, inyaya yekugara pasi.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kava pakati pemapato anopikisa MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora ne MDC Alliance inotungamirwa nava Nelson Chamisa riri kuenderera mberi mapato aya achipomerana mhosva nekushorana. MDC Alliance inoti MDCT iri kubatsira bato riri kutonga reZANU-PF mukuvhiringa basa riri kuitwa nevamiriri veMDC Alliance vakasarudzwa nevanhu. Mutevedzeri mutauriri weMDC Alliance vaClifford Fwachayo vanoti kudzingwa kuri kuitwa vamiriri vavo mumakanzuro nemuparamende kune chinangwa chekuti vanhu veruzhinji vaone sekuti MDC Alliance haigoni basa sezvo vamiriri vanofanirwa kuita basa iri vadzingwa uye vasisakwanisi kushandira vanhu vakavasarudza. Vanoti izvi zvinobatsira bato reZANU-PF sezvo richedza kuvharidzira kutadza kwaro basa sezvinoonekwa mukuvhiringa vamiriri vanoferefeta mashandisirwo ari kuitwa mari vakaita savatendai biti.
Nyaya yekudzingwa zvisiri pamutemo kwemaMPs nemacouncillors MDC Alliance navana Monzora neZANU-PF zviri kunyanya kuitirwa nezvikonzero zvakati kuti kusanganisira nyaya yekuti ZANU-PF navana Monzora vanoda kuti service delivery sange irimo kuma towns kuzhinji kwakahwinwa neMDC Alliance. Tinotarisa nyaya yekuti vanenge vachida kuti maresidents zvinhu zvivaomere, zvinhu zvisafamba zvakanaka. Munoziva makanzuro anoda mabasa akawanda, maMPs anoda mabasa akawanda nemacommunities. Saka kana pasisina vamiririri zvinoreva kuti hapasisina chichafamba kumacommunities ikoko, nekuti hapana anenge achamira achienda kuparamende uye akutaura kuti community kwangu zvinhu zvakamira so, kuwadi kwangu zvinhu zvakamira so. Saka chavanoda inyaya kusaremekedza kodzero dzevanhu, kusaremekedza sarudzo dzakaitwa nevana veZimbabwe. Saka apa kuda kuratidza kuti vana veZimbabwe hamuna kana basa, vane basa tisu isusu veZANU-PF nevana Monzora nekushandiswa kwavari kuita. Chimwe chacho ndechekuti varunga vachida kuti MDC Alliance yatadza kutungamirira maguta, nekuti vanonga vachiti MDC Alliance ndiyo yakahwina mumaguta mese, saka yatadza kuita service delivery, vatadza kumirira vanhu, vatadza kuita chipi nechocho, nekuti ivo vanenge vakuchita remote control vabvisa makadzira.
Pane humbo here pane zvamuri kutaura izvi vasachwayo?
Tikatarisa Harare hakusina kana macouncillors MDC Alliance achakawanda. Vazhinji vasara muHarare macouncillors havasi veMDC Alliance, asi manje kana vanhu vava kuchitaura vanonga kuti MDC Alliance yachamisa yadai, MDC Alliance yachamisa yadai, nekuti ndo zvinenge zvichida ZANU-PF ichigadzira manarratives ivavo, asi ichaonda kuti service delivery isasvika kuvanhu. Totarisa zvenyaya yekuti ZANU-PF haidi kunge ichiongororwa kana yatinoti kutarisiswa nyaya dzeaccountability. Saka kana vakadzinga maMPs, munoona vakadzinga vana vabiti vane public accounts ni kwa kawanda wanda ma MPs angachi mira mira kwa ajwa achi ongorura kushanda kuneta hurumende kuti iko marilu famba sei mabasaru famba sei chakata suku itu wa matenda ruto sisu chakata suku itu sisu sawa kako jitua kuti baka zinga ma councillors ma MPs MDC alaizi kuti ndo wano mirila zudu zivano ndo wano tutarisa kuti zudu zivano zuku batuwa sakana kare zukudi wana mwanzura wana kana basa na zono kuti zaka kufana na ise WhatsApp group zanu PF ni timi yoyo
abo wange wari mteweziri wa mtaoriruwe MDC Alliance wa Clifford Fachayo wari paru nare kwa Harare ni Studio 7 asi mtaoriruwe mtungamiriwe MDCT Valoi chidamba waka uza Studio 7 kuti vanu wano ziti MDC Alliance wafanu wakutewezera mtemo kubape kutanga vadamba wano tibatorabo harisi kudzinga vanu wasiri varo
chinche kutanga vanu warukumisi ifuma warukutawari kwa nema ni manyepu ni vanu wanuda usita wakangwara wano ziti hondo wano ziwa kutarika wa mwana pati kwa njitawari nchiti chibumirano che MDC Alliance chini ma political party 7 nisezo nambu tarabe kutanga mchibumirano ichi chino utawara kutiso pati yega yega pa article 2 ichiramba ya kazumirira saka kusaini wako kata chibumirano ichi msua 5 August 2017 azirile kutiso ma political parties the SRM MDC Alliance akaba dissolve in terms of their constitutions nikuti mkasa wati MDC constitution ino utawara kutiso kana pati yaku dissolve wapani niko kukongress uyezi ma political parties the SRM na MDC Alliance dissolution article yoyo irimo saka chibvumirana achireyo kuti ma political parties akabva dzovwa kana kuti akabva anyangadiswa kuchibvukasa kwane party 1 party gege randa kazvimirira saka mukazvasa imi kuti MDCT yakapiwa ma slots 114 muchibvumirano che MDC Alliance agreement chinozikana icho pachirungu again se composite political cooperation agreement saka composite political cooperation agreement inotaura iyo kuti ma political parties achapiwa ma slots awo MDCT kapiwa 114 wawo mingubi wakapiwa 34 tendai BT ne PDP wakapiwa au maslota wakapiwa iku contest zinyoreva hizo kutizo each and every political party ino isama MP ayo mkatimichi bumirano oyendi za kuparlament astaka batana but singarive hizo kutizo isusu tatopuza ma political party zedu mkaenda emimi mbumbiru ya mtemure nyika tunota wala kutikana mwene mwewe MP anenga abuda mpolitical party yake party yake inero ino kodzuru yiku mzinga nikuti ndiyo ineka kamfuada ikashansa ticket raini starayo saka MDCT yaka unu contesta 114 slots pa 114 slots ipapo yaka wina 46 wangu wachu ndogo zinu pinda ni proportional representation saka watu kuzinga atina mbozinga wano PDP atina kuzinga wano wana washman nguba atina kuzinga wano MCD tukuzinga wano wakano pinda ni MDCT mkama bunda lese wano wakazinga wano wababa wakaendeza masivu yao kuna Secretary General Douglas Monzora wakanga waka pama application forms wachitiri we apply to the MDCT to the Secretary General of the MDC nikuti mkazutasa patakenda kuma votes wachamisa ndivangu wari president asa kangari vice president wa ndiwa mzuri angari national chairman wa ndiwa komichi angari Secretary General ndiwa Monzora angari deputy Secretary General ndiwa impariwa saka isusu hatisi kuti tukudzinga wana siri wedi tukudzinga wana wakuru watukutu waizu watumburi ya mtemo waizu wazino taura zoe MDC Alliance Agreement wali wana wakuru wanu zoe utizo mapato anda kunga haka dissolve saka isusu hatisi kudzinga wana wa siri wedi tukudzinga wana wanufana nguwa responsible citizens
abo wange wari mtauriri we mtungamiri we MDCT inotungamiri wanava Douglas Monzora Valoi chidamba wari paru nare kuarare ni Studio 7 Chombo charisa jirimu mapepa na uanasi. Zimlife.com rino chiguruko chare South Africa rinona nezo utano razi visa kuti mando ya COVID-19 ya 3.1.2 aina zvaino chitisa parizvino. Sangano re Poverty Liberation Movement rino chiiro nemadzitawira aro vanenge vachiratidzira nhasi muvhuro pamusoro pemari dziri kubhadhariswa vanhu vanenge vakwira michovha kana mabhazi asingadiwi nehurumende. Chronicle rinoti vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vabvumidzwa kumbogara kumba kana vabuda muchipatara mavari kurapwa uye havachadzokeri kujeri kusvika utano hwavo hwavhenekwa zvakakwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
George Stephen. Ini ndine kwambuya memo ndinogara Pretoria. Ndinoshama nemukomana ataura. Achitara kuti vanhu vezano uyai pano pastor George Stephen muchitaura. Ndiye ega achikuda zveZANPF. Vana vauri kutaura. Vema Ovet, vema Prisa, vema Soja. Vanozva kuti ZANPF yakazara mhondi, saka vane vava vachada. Saka uri kuona vachibuda mugrupu renyu reZANPF. Vakufunga, vana vakaenda kuchikoro. Ndiri kutoshama iwe zera rako uchiri kusapota ZANPF. Uri apa unorarama puti, apa hauna bhutsu dzekupfeka, apa wakadzidza, apa hauna basa. Saka uri kuona vana vecho veZANPF vari kutiza kubva muZimbabwe kuya kuno. Yambuka mhiri kumagungu akasiyana siyana.
Makadi pa Studio 7. Makadi vashamwari ari vese ve Studio 7. Yese vanoishandira. Aiwa, ini ndiri kutaura ndiri kuno kumashona lendisti kuno. Ndichiti aiwa, avo vanhu avo vanonzi kwamunzura avo. Vanofanira kubuda pachena kuti vane kamari kavari kushandira, kamari kavari kushandira kavakapiwa nezano. Seiko ivo kushanda kwavo nezvepolitics zvavo hatina patakambunzwa pavanoratidza kuti vakarwisa zano. Asi pakuti bedzi zvinhu zvese zvavari kuita zvinoratidza kuti zviri kungorwisa musangano weMDC Alliance. Chavasingazivi ndechekuti musangano hauurai, musangano ndewevanhu. Pati achamisa nyangwe ikanzi madhaka, tinoitsigira bedzi, hatidzokeri mumashure.
Ndinoitwa Samanyanga kumba kumberengwa. Ndinokurudzira zvangu vachamisa nauye zita iwa ndikoni. Vanhu vanoda ivo vachamisa, tinoda ivo Sterek. Hatinyanyi kuda zita rekuti MDC Alliance, asi tinoda vachamisa vapinde pachigaro. So tinovakurudzira kuti vapinde munogara veruzhinji mumaruzevha kwakaita kwedu kuna Namberengwa nemumaruzevha akakomberedza nyika maprovinces ese vachipinda vachikampena nguva ichiripo nguva yakazouya nguva yapera.
Mangwanani kune vashamwari vese pastudio 7. Mangwanani kune vana veZimbabwe vese vakateerera. Ini ndokudawo kutaura pamusoro pezvemurumano zvijoshua akasenda zvevoice note akatiti anosapota zano ari kupretoria apo. Murume uyu nyemba dzinoshandisa chaizvo. Joshua anizive kuti munhu akaita sei nokuti aibvunza kuti kuvamwe vese vezano muripiko. Tauraiwo pastudio 7 muchikambenera zano. Anoti iyeai vana vese vemaovheti nevemasoja vaakusapota MDC vanobuda kumagurupu eMDC vakatiza kugurupu rake rezano. Ewe Joshua, toda kukutaura kuti kana mwana wemuovheti nemusoja vaakusapota chamisa, iwewewo hako usina kana chaunacho wakatotizawo nhamo dzekuZimbabwe unonopotera kupretoria kutsvaka mafuromanyoro uchiri kungovhura muromo wako uchitaura kuti inini ndinosapota zano, inini ndinosapota zano. Muripiko vezano ngatitaurei kuitira kuti tipote tichikambenerawo zano, tichitaurawo mavoice notes pavoice of America. Musafemaka pablemu kune vashamari vaviri vedu avo vana mukoma hwande vanoita basa rakanaka. Vana mukoma hwande havasarure kuti aya mashoko ndeani. Kutoshaya ka hapana kana wezano aripo, iwewe ndiwe wega wasara wega wezano. Unofungidzira kuti uchiti nevamwe here? Ndiwe wega muzano wasara shamwari, vamwe vese vakakurosa vaakuti nero nero.
Mukazi, kungoti bazi dai kuri kunzi munopota muchinge muchitorawo vanhu vese pachitauro apa zvaiyamurawo ruzhinji. Zvino tinonetsa hese kuti imini munotora vanhu 5 out of million vanhu vekasinda vamesei dai muchimanejawo kana kutorawo kana 20 mamama vanhu vanenge vachiti vachitaurawo. Ndoda kubvunzawo kuti nhai chishu nyashanu zvemubhuyera chipi chaichaimimi vanyashanu chaivo vakandengawo munombosiyawo here kuti ndozvinoitwa dinhu renyu rekuti mubhuku mamamama zvinarwa panyashanapa kuti munhu akonzi anobhatara 3 mbudzi dzinourayiwa ipapo, jonga rinourayiwa ipapo, tii rinobikwa ipapo, 2 makreti edoro anonwiwa ipapo, 2 makreti emadhiringi anonwiwa ipapo, nenhau yekuti uda kupuwa stendi yekuvakira stendi chaiyo mumba wababa ako nokuti uda kungovakira vanhu vakubhadharisa zvinhu zvakawanda kudaro. Machisika matongera amunoita ekuidzinwa zvine zvichiitika munharaunda yenyu anoshoresa imi hazvina kunaka. Tibatsiriwo muinde pabhuku razvina marwi apo andanyashanu kwana bhidhiri uchiwenga machinuwo munoona zvekuitika ikoko kuti hazvibatsiri chiro hazvibatsiri chiro rusino rudzi rwakadari rwafa rwakashata.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Muvhuro wekutanga mumwedzi waGunyana, America inocherechedza zuva revashandi kana kuti Labor Day, ichipemberera vashandi vayo nezvavakaita kuti America nevagari vayo vabudirire. Zororo reLabor Day rakatanga kucherechedzwa makore anopfuura zana nemakumi mashanu apfuura. Panguva iyo maindustry akatanga kuwanda uye panguva yokupinduka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Hondo yekurwisana kwevanhu vemuAmerica pachavo isati yapera muna 1865, America yakanga yatotanga kubva mukuvimba nezvekurima yave kutanga kuita zvemaindustry, izvo zvakakonzera kupindudzwa kwezvinhu zvizhinji zvikuru mumaguta ekumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Michina yaigadzirwa yakange yave kutora nzvimbo yevashandi asi ichiwedzera uwandu hwezvaigadzirwa neuwandu hwezvinhu zvakasiyana-siyana zvakange zvave kugadzirwa. Ukuwo njanji nemigwagwa mitsva yemota yaibatanidza maguta mazhinji ichiwanda, izvo zvaiita kuti zvinhu zvinodiwa mukugadzirira zvinhu zvikwanise kuendeswa kwazvinodiwa nekukurumidza. Izvi zvakakonzeravo kuwanda kwemabasa, izvo zvakaona vanhu vachibva mumaruwa vachienda kumadhorobha akaita seNew York, Chicago nePittsburgh. Ukuwo uwandu hwevabva kure vaipinda muAmerica vachibva kune dzimwe nyika zvikuru kubva kuEurope huchikwira. Upfumi hwenyika hwakaramba huchikura. Zviuru nezviuru zvevashandi vakanga vachishanda mumaindustry, mafactory nemumigodhi kwemaawa gumi nemaviri pazuva svondo rega rega vachitambira mari shomanana uye vachishanda munzvimbo dzakange dzine ngozi. Pamusoro pezvo vana vadiki vane makore mashanu vaishandiswa vachipihwa mihoro mishomanene pamasendi makumi maviri paawa aipihwa vanhu vakuru. Izvi zvakasimbaradza masangano anomirira vashandi muhurukuro nevashandirwi. Masangano aya aironga kuramwa mabasa nekuita misangano nevashandirwi kwaizopedzisira pave nebongozozo. Musi wa 5 Gunyana 1882, zviuru gumi zvevashandi muguta reNew York zvakatora mazuva asingabhadharwi kubva pamabasa avo kuti varatidzire kunyunyuta kwavo. Vakafora kubva kuhofisi yameya vachienda pavakange vasarudza kuungana. Iri rakava zuva rekutanga vashandi vachizvipa mazuva ekuzorora Labor Day. Zvirongwa zvakaitwa pazuva iri zvaisanganisa kufora mumigwagwa zvichiteverwa nekupemberera vashandi nemhuri dzavo. Makore ano zuva revashandi Labor Day rinopembererwa nekufora mhuri dzichisangana dzichidya kugocha nyama nemamwe mafaro. Mutungamiri wenyika panguva iyi vaGrover Cleveland ndivo vakasaina bhiri muna 1894 rekuti zuva revashandi rive zuva rezororo muAmerica. VaCleveland vakati kushanda kune hunhu uye kunokudzwa zvikuru muAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pezuva revashandi ranhasi Labor Day. Maverengerwa neni tanonoka Hwande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haisi kuvapindura pamusoro perubatsiro rwechimbi chimbi rwarakakumbirira varayiridzi. Rimwe sangano revatyairi nemakondakita rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano wechimbi chimbi nevanotakura vanhu. Masangano eMDCT neMDC Alliance anoramba achitatsirana pachena.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.